kudai uchina torana nepambi uchashupa munyama kune mufaro wekufara zvekukanganwa kumba kune mufaro wekufara zvekukanganwa muriya kana dauyo kapakana Mwari divosi pasina Daiti chiterera mwari divosi pasina Mwari wanoenga kuramba na kweva na wavo Mwari wanoenga kuramba na kweva na wavo Daiti chiterera mwari divosi pasina Daiti chiterera mwari divosi pasina Mutatakana kauyo mkatakana Mkatakana kano fakuna mwari vete kumbakwa
Chafara na niko kumba